koma indogara kupoteza pete ndonzi finals chikunda panya ya covid ya kwa tiri kuno kwa so far tiri safe tirikuenda kwa kumabasa tijidzoka tisati apinda kumabasa tunotorwa temperature tijitendelea kuti mumabasa umo mune vanofamba vachitora kuti ma temperature yedu each and every time nekutraya kusanitiza so ndoo zvatiri kungotora zvatinoita kumabasa kuti tiaenda kukumba sada wapinda umumba woto sido sanitiza maoko tongotraya kundiedze kugara tiri pautsanana tinenge tichifamba takapfeka mamask tinosanitiza futi tiri kungotedzerawo sekuudzwa kwatinoitwa
vamwewo vana vezimbabwe variko ikoko vasati vatangawo mabasa muri kuunzwawo kuti vari kurarama sei
vana vezimbabwe vari kutambura vari kuno kusouth africa vakawanda because pakatanga lockdown vazhinji vakarasikirwa nemabasa vamwe nanhasi havasati vadzokera kumabasa ende vamwe vengu vasiri prepared pane dambudziko rakauya iri kwouya kune vengu vachangobvawo kuzimbabwe vekunge vauyiwawo kuno kutsvaka mabasa so tikatarisa vanhu ivavo vese vanhu vari kushupika vanhu ivavavo vanhu vari kushupika tototi vari kushupika kuno vakawanda
saka vari kuzorarama sei vari kushupika ivava pane masangano ari kuvabatsirawo here kana kuti vari kuwanawo rubatsiro kubva kuhurumende yesouth africa
hapana vandandinanzwa richiti akaona rubatsiro kubva kugavhumendi yesouth africa asi rubatsiro runouya kujust mune vanhu maindividual kana vaya madhona vanobatsira vanoshupika handina chandandinanzwa kuti zvauya through government but rubatsiro rwatinowana through machurches nevamwe maorganization necommunity yemazimbabwens ndo vandinoziva sova vanotifamba vachibatsira vanhu tichitendawo zvekare kune mazimbabwens ari kunoku vanobatsirana vamwe vanenge vaomerwa vanenge vashaya chikafu vanotaurawo vachibatsirwa nevamwe vanhu kune vamwe vanotobhadharirwa marendi chaivo saka aiwa ndinotenda nevari kuno vane mweya wavainawo wakanaka kubatsirana
zvii zvamunoshuvirawo kuti dai zvaitika mushure mecovid-19 kana lockdown yamuinayo
shuviro yangu mukoma shuviro yangu inini ndeyekutodzokerawo kumusha kunyika yezimbabwe bhozi vanotaura vachiti home is the best hongu ndiri pabasa ndiri kusenza ndinotambira mari but hazvimbonaki banyange mari yacho inenge ichiwana iyo hainaki bhozi inenge ichishuvirawo kuti dai ndichiitambira ndiri kumusha kwangu ndichiitawo zvandinoitawo pamba pangu ndichivakawo zvandinoitawo kusimudzira nyika yedu yezimbabwe
nematambudziko atinonzwa ari kunze ari kumusha uku kunonogarika here kumusha vachikunda
teerero vanhu vari kumusha kwedu kuzimbabwe ndiri kuona sokunge kuri kutirwadzei chakanyaya kuipisisa inyaya yenzara nzara ndo inenge iri kukwadza vanhu kumusha kwedu nyaya yecovid bhozi kwagara kutori nenzara kudhara saka hei kuoma